Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo paprazi ravo reLesbury Estates iro riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart paprazi navamanhanga vanhu vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe vakabatana nevagari vemunharaunda yamambo Tandi vachichingamidza vaSmart avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. VaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We are now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka Farmer, Sumuka Community, wese kuita basa mushi mushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese, ii plani vangu.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa papurazi apa amai Joyce Chimombe vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
Ndafara, inini ndafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina ana baba namai vakafara. Ndanzwa kufara nandipokonangu chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi panandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacha muri munhu wemurungu ndini ndakaiswa mabhuku fo ndini ndakaiswa namusitisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo kana izvozvi vanondondiziva Joyce Chimombe. Handi kunzwa kufara kufara chaikokutendaiafara.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impacti yechikoro yanga iripo bhozi hazi vashata kuti one takati ne running water, it was no longer there. Tatine takada problem kuti takaita challenge yematoilets akapuritsika last time muna December because of that rain season. Saka Mrs. Smart vakadzingwa, he has just started complete, construction of the toilet. Ndova zvangoguma paakadzingwa, that was that. And up to now have not completed it. We don't have running water. But ari kutowaka matoilets, takati kutochera mvura kurwizuku, it's about a K from the school. Saka vana vangu vari kudisturbwa malesensi tinochera mvura yekuvakisa matoilets. So even inflow yemafees, because maparents vanga vasiri employed. Employer wanga aenda. Saka mafees anga asabhadhariki nyore. That was a great challenge.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhuku rekwamambo Tandi, Vimbai Chimombe, uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake, anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi ravaSmart.
Prazi rinoti panga parakangotorwa kudzidza kwangu kunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokaso nepanapa saka pa pasina ko vanoenda kunoshanda saka vamwe vana vangu vatongogara mumamisha vasaende kuchikoro zvakungu kunzwa kuti vana vangu kuti musikanzwa yakangowanda wandawo even isusu vacho vanotambirwa vasingashandi panapa zvine zvakutotomiwa pakuti school fees yacho inenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupiwa school fees nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa kuchikoro saka pakangotorwa prazi kudzidza kwacho kwangu kunetsa kungu kuita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but hapamba sinyesona education yakanyatsananguka pakazonyora futi majuri 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvinge zvinhu zvakazokonisa pane vamwe vana vasinozabuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingori nawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavaSmart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno ndikurote here ichokwadi chikwadi here komana But first, we tend to chayo chayo. His Excellency President Mnangagwa. Ne Governor Yangu Wedu Andiniga, Honorable Monica Muchang. Minister of Lands, Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer, Ndiaru Batila Chai. And the Zimbabwe Defense Forces, Army Yachu, Dirugu Tenda Chai Zo, Haru Batila. And the Papsore Mambo, Dirugu Tenda Imimi Mambo, Chai, the community, Dirugu Tenda Imimi, West, Ndawapua support Yakawanda. And if it was Bachirungu, can I imimi akuna, if it wasn't for you, and it's okay.
Yes.
And it's okay. Saka, this also, Babu Wango Tauro Nyaya ati, first and foremost, kuita production. Kusimuza, prazi, panapa. Kusimuza nyika.
Yes.
Ati ma jobs. And it's okay. Nzara ino pera. Chikoro ino simuza. And it's okay. And it's okay. And it's okay. Hey, ha, ati na chikoro. Maskufu is ati, ha, ha. Tidungo nati, from primary, kwenu ku secondary, ku university, ka. When Batikoro, Andiniga, Daga Inya, I chose to go tender in Mimi. Please, that tender, my debacher, I'm going to China. Amero, Tarachin, Tatsogere.
Mwe mugaru we munharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara paprazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa paprazi apa.
Wamuzvati wakatora chibage chemurungu, fodya dzemurungu, property yemurungu, matractors mainputs anga ari pano wakatora ese wachinowiga mamwe achakazowanikwa ari kumba kwavo. Zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari yekuti vatange kuita basa paprazi apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika paprazi iri. VaSmart ndiwo murimi wechichena wekutanga kudzoka paprazi ravo zvichitevera kugadzwa kwakaitwa vaMnangagwa semutungamiriri mutsva wenyika mwedzi wapera. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaParents Shiri kutinzwe kuti pane vamwe varimi vechichena vachadzoserwa minda yavo here kana kuti kwete. Asi vaMnangagwa vakataura kare kuti vanhu vakagoverwa ivhu pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema havasi kuzotererwa minda yavo. Sangano rinomirira varimi Commercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa mapurazi avo pasi pechirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas chiri pasi.